Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti kefiu yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yekukura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muTirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawayo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vana mukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Ii inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasachenjerera, mukasagadzirira, mukasaisa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotekte vana mukoti semafrontliners. Ticharasikirwa neupenyu, tichava nana mukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaonekwa tichizvipatara zvichivharwa nekushaya health workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCovid-19. Takatombora tidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvayanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina maPPEs. Izvi zvabva zvaita kuti ana mukoti vabatire chirwere ichi. Endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine grupu ratinokwanisa kuti mavulnerable grupu revana mukoti ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi
muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya iyi
tiri kuti kuhurumende vana ava vana vedu vana zvizvarwa zvemuZimbabwe ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maodhazi ekunorapa ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi endi tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo
vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachityirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvepamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo. University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa26 mwedzi uno vadzokere kumba kunze kwevari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete kudzokerawo kumba. Chinwe University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa necovid-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wecurfew wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoyi, Gweru, Kadoma, Mutare nemasvingo. Mutori wenhava nemukurumbira vatapfuma machakaire vati shoko rekuti curfew rinounza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa curfew munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune yainzi curfew nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chadzoka chinonzi curfew muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Curfew yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematevereland saka zvakangobatana nezvehondo hondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai vatsvagari mwezita kuti kuti curfew.
Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve necurfew.
Kuedza kwaiswa curfew kana kuti kwaiswa marestrictions anogona kuiswa ndinoti ini kwari zvinhu izvi ndozvimurangazoti ngazviitwe kudaro kuti tidzivirire kukwira kwemainfection rate echirwere ichi adai tirimuona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadaika.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumigwagwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Kutambudzika kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mumulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Sinzimoni papaine mabhasikoro mabhiza maplani vachimhanya rodhi yose saka tigone kudhira chavo tigone kuraramisa vana pazvo pakatoma ofu chikazvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakativharira dzese kwa wakati tende kwa chuku sangu yote akutombo itu kutigona kutijat kona uramisa wana sasa zitu itasi
mwavulawa yu studio 7 ya wana wa mwanora ramani kuchinja marimu migwagwa pamwina wanotengesa pamsika wemuna 5th avenue vachita wekati negonzo nema purisa ayo angiari pama baskoro nemamu angiari pama biza achitendera rachu za wanu kutuwa zokere kumba amai Madeline Mari wanora ramaone kutengesa vati mtemo we curfew uchaita kutuweru jinji wafe nenzara
curfew yaka maka asino tura ya nenzara nukuta tina tina zumazu zinuatila la misa kusea kwa yuzu ninae narondo oda kuunze uku kumariseva ndo ya ne staff ndapina mno market ndukushka nji zingiri kwa ni mapurisa kuzibuda saka andita ziku tinini ne muri tora la masei
atina kukwansa kunzwadire mapurisa kana vechuto panya ii studio 7 haina kukwanisa kubata mnyori mbazi rezo kuburitua kwa mashoko Vanik Mangwana sezoranga wasiri kubatika panare mboja yavo asewa mnanga kwa waka zivisa nechipiri kutima utone mapurisa achange ari mumigwagwa achoona kutimitemo ya national lockdown ya tewe zero wanemunu wese sezoanyika iru kweza kuzivirira kupararira kwa chirwera che COVID-19 icho chabata wanu anodarika zuru zviri ni makumi matatu ne wana uye chaura ya wanu makumi mawili ne watanatu munyika vamnanga gwa vana kuzivisa kuti curfew ichapera rini ndaka mirira studio 7 Mobulawayo ndini kudzana msengi
vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo kunyange hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndiwo chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera
vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi
tingaroita zvekupindana panzvatsiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vachida kuvadzivirira kubva kuCovid-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba.
Chati tipinde mutauni muzuva rakafanana nerineri iyo president wadaro donoregera kupinda mutauni inye kuti nzara kuti nechekutanga chiri kutuma munhu wese kuti asvike pakuriska upenyu waunenye nzara upenyu muzimbabwe wakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days zvinenge zvakatooma zvokuti ndadza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako.
Vaendererawo mberi vachiti kwavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanoryidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha.
Murodhi macho mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara, saka pandosvike mupurisa asizondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsamba kana ndana chine mhaka yekuti mapurisa acho izvozvo akatoshayiwa vanhu vanopinda mutaundi vandozoti vatova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasisaoni makastoma avo ndivo vanhu vamuri kuonesa ri kufamba uma tikasvika pakati kuti unototonyana dhora rako rinokusvitsa kubasa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vahard life mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo, ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro ajojina.
Izvozvo zviri kungoratidza chete kuti bandike rinoona nezvesecurity yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hochekochi nemapolisi formulators akaita seofisi yapurezidendi necabinet yavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano, asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Profesa Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti avamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kuCovid-19, asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega. Mune imwewo nyaya mutungamiri wadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadzore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19, hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here vasati vadzokera kumba.
Zvatinotarisira ndezvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe, asi hurumende haina mvumo yekuti kudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Ungu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobvumirana nazvo, asi vambungu here vaiona kuti vana vavari kutira kunharaunda vakachengetedzwa, uye zvekare kana vane nhano dzavachatora kuti idzo dzienderere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa pamasaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare vatranos uta hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo retwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo vachitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo vachiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 chikunguru kana vangarivhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovhariwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro kuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi, mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvo zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yecovid-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mutisi.
Nyaya yaChingono izvezvi zvitamira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadedza vachapupu wayo mawitness 2 tava cross examined vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations tofanira kumira na 3.
Zvichakadai, meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupihwa kwemastendi. Gweta ravo vaLovemore Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa pachitaura town clerk kuti asafe land iyo iyo vave varikupa mara mhosva varikuti land iyo yaisafana kunge ichisafe vanoti yanga yakatopuwa vamwe vanhu kare ndochete zvinhu nyaya yacho haina zvimwe hapataurwi kuti land yacho ine value yakadii kana chii saka hatinokwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoiti nyaya seiitwe nekuti varikuti 3 o'clock dzanga dzakwana saka mapurisa aingoda kuti tisvike towards 3 kuti vagomba vamboendeswa kuremand prison batudzo kamangwana na 9 a.m. chaita bail application
padare panga pazere nhengo dze MDC Alliance dzanga dzisanganisira munyori mukuru mubato iri vachauton wende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi veutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica. Izvo zvava kupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vasvikane zvikuru. South Africa chete vashandi vezveutano vanodarika zvuru zvitatu nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume pamwe nemutori wenhau Hope Chingono avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ino yechirwere chaCOVID-19. Vaviri ava vanoiswa pamberi pedare nhasi apo vangarivhume vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu, ukuwo Hope Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadzeva mavhinga pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yezanu PF Dr Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vamavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngatitaridzire murunyararo dzinhu dzinosungisa izvozvo. Tangatichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vava Jacob Ngaruvhume nava Hope Chingono. Hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katurika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Kumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirishonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kudiyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
yati mtindi zukisa chizimwe chete wopo yoshungono mutoruwe nao asi mutoruwe nao akaita ila watinga tike political activist he has become a political activist nyaya asingiru haise kutora nao haise kutawara kutuwa musabe kana wadwa waba zwakati ina kukuriza nda hande itino mipinda mkwagwa tiborati zira ni mtuwa setu hane ne kusimbi sawari tumachukore mutemo ulu mende kati hakuna kusanga na kona no kusura
makuza kusura mutemo
urumende ya kaisa mutemo under the COVID law kute atisifanyi ni kuungana kufura 150 kana mkangongana kufura 50 mato chukura mutemo weza mrukura tizira kana udumuruku chema mato chukura mutemo ule mutemo uripongwa hino uta atifanyi kuungana teka kufura 50 ende mutemo waka uya musati mataura nyaye kute muda kudemonstrate saka mutemo wana wisira kukufara demonstration wakaisira kufara chiruwele.
Vamazinga, pane mutemo kwa urukura mbiza kuungana kwa vanu ukuta urwa na wama hafazi?
Hapana mutemo wa chukorwa na upo chingono na Jacob Ngari Mvume. Kutari zira murunyararo haisi mwoswa. Kuwa mpepetwe na uwa haisi mwoswa. Vanu rezanu pia kubari kunyepa. Mapurisa akapaza imba ya wachungono. Vasi ya mapepa akafanira waka vuta. Wachungono wakasungwa wara kushunguruzwa. Tino ziva pachena kutiko zino. Wanweza nupie mfasikire za nupie wariku nyo ratamba ze kuti mfuwa zetu wani oyo tulangu tarizila nye zema kanchini tulangu sipembelele shakati shakati ya urumendi jisi fumi zwa saka mute mwukupi uwe ukushika na ushika wa mute mwukupi uwe ukushika na ushika
wa mfaza pinda iti nzwe
wama zinga hakuna demonstration ya kafumi zwa mfuwa zetu wani weta hile ema sanctions or hile against the American interference hakuna chaka kafumi zwa mfuwa zetu wani there will be no demonstration at all. Saka hakuna mtemo wakasafa tuwe ZANU-PF kana kudwe MDC. Munuwe sana ndo kumbira akira mitu wawo. Wachivumizika wakana kushita wakana kushita wakana kushita. Hapa, wemusu wa tetu wana, wasitila tongo kato ndo kumbira. Wakato ngo tanga ne kungo ronga. Wazo kumbira pa atakati, urumende kata aiwa. Kumbira emwe musi, hapa yako ni zati ingu wa eti uwele. Wano wano kujia wakana tizira, ne majira wanda, itaye majira ajujina. Asire meke zai, utano wevano.
Takambuta ura na wangari vume wa shkoti waka nguwa shita tamba kumapurisa asa waka mirira minduro.
Samba nagushika kumapurisa wa nakuhi wana ndosara wa sina kuwana minduro. Na yanga ya kashika ya kawande
kwa mapurisa.
Nekuja wakana.
Mapurisa
sei. Mapurisa ano pindura. Ukwana pasa minduro samba nakushika.
Kama vinga. Sei murukuti imi wangari vume na wa chingono awana kupara mosa.
Mosa ni kupomerwa ngari vume na chingono. Aisi yesu choro na mafaza. Vari kuta uwa kunzi. Vari kuronga mirishonga. Anuwa manyeku. Mosa ya wakupo merwa. Jee kunzi vari kuronga mirishonga. Achisi chokwadi. Kuchari zira murunyararo aisi mosa.
Vama faza. Peta iti nilishirongwa.
Aha. Ndoba mungu rasika baba. Tarisa ya hashtag ya wangari fume. Mujaisi hashtag ya upuwe chumono. Ili kuti ZANU PF must go. 31 July. Vari kuisa
mirishonga ereyo.
Tererai.
Mirishonga ereyo.
Vari kuisa mufungwa zevani. Kuti tunofada kii visa. Kwenye kumbo visa chete ka nechisunga. Saka
kana kumbo. Saka naro nechisunga iche. ZANU PF must go.
Ya. Kati mtuwa sunga waka na mtinge maa.
Kwa. Nijizozo. Hakuna mtuwa ya kandaro.
Ya. Hakuna
mtuwa ya kandaro.
Nga kia zile mtuwa.
Kana mtuwa. Ya isi mwoswa. Kuti ZANU PF must go. Ya isi mwoswa.
Kana mtuwa durumene iti njuga wa mazinga. Yendae muno kambena. Muno ya 2023. To vota. That's
Vanga vari gweta uye vari nengwe ZANU PF Dr. Simba Mavaza manzuko zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kwa Africa vadiva mavinga vaviri ava vanga vari parunare ku Britain Studio 7. Chirongwa che Women's Round Table na 8 p.m. chiri kutarisa dambudziko rechirwere che COVID-19 chapiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere che COVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana. Vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Mutorowe na wane mkurumbira upe uchingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Ukuo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa pamwe chete naChingono. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutumira tsamba mbozhi adzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.